Mukuru wana mazvikokota ava Dr. Edward Chagonda vanoti vaendesa zvakabuda nazvo ku Premier Soccer League vaine tarisiro yekuti zvikatevedzerwa mutambo uyu unodzoka zvekare munhandare. Vachagonda nekomiti yavo vakapiwa basa rekubuda negwaro rine nzira dzinofarira kutevedzerwa pautano kuti nhabvu idzoke zvisina njodzi. Komiti iyi inosanganisirawo zvekare vaNicholas Munyonga avo vanotungamira zveutano musangano reZimbabwe Olympic Committee. Asi vachagonda vanoti havakwanise kuudza veruzhinji zvabuda nazvo sezvo zvichifanira kutanga zvasvitswa kuhurumende neveZIFA. Vachagonda vanoti varikusangana neZIFA mangwana apo vachasvitsa gwaro iri vaine chivimbo chekuti ritange rave kuhurumende svondo rinouya. Asi vachagonda havana kuvanza kuti zvimwe zvezviri kudiwa kuongororwa kwevatambi kuti vane utachiona hwecoronavhairasi here kana kuti kwete, pamwe nezvimwe zvekuedza kudzivirira utachiona uhu. Nhabvu mune dzimwe nyika yave kutambwa asi muZimbabwe haisi pamitambo yakanzi idzoke iko zvino nehurumende nekuti ine kusangana kwakanyanya. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti kana zvikaita sei nhabvu haifaniri kudzoka musina vatsigiri vanenge vachiona mitambo sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Nofunga kuti bhora reZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa mutori nevanhu, because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude, because matimu ese anosurvivor nekutora mari pagedhi. Kuti mutambo musina vanhu hazviti hazvibude.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vaOliver Musongoro vanoti vanonokerwa nemitambo sezvo gore rava kutopera mitambo isina kutambwa. VaMusongoro vanoti nhandare dzemuno dzakakurisa kudarika vanhu vanopinda zvekuti vanokwanisa kuona mitambo pasina njodzi yekutapurirana corona virus.
Tinonokerwa nekuona bhora, gore ratopera tisinomboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuvakomodita vanhu vachiona vasingambotya zvecovid zvaizvo, kana vakaita social distance yayo, kana 3-4 meters yayo chaiyo pamunhu akagara mupeika. Ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Mitambo yakawanda muPremier Soccer League iri kutadza kukwezva vatsigiri vanosvika mazana mashanu kana kuti 500 muchirungu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vaJustice Muzanenhamo vanoti mitambo panguva ino ine njodzi.
Mamiriro azvakatoita izvo, chese tinozvipoti ingave kana chinofanira kumira tichitanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi, richapera here, tichitsvaga solution. Kana tasvika ipapo then tozvipoti.
ZIFA inoti iri kutarisira kuti zvinhu zvikafamba zvakanaka nhabvu munyika ingangodzoka muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariatsi.